kubva pachigare madzimambo aive neminda inonzi zundera mambo inorimwa mbesa dzakasiyana siyana dzinozokohwewa dzichiiswa mumatura anenge ari pamisha yemadzimambo umo dzinozotorwa nenguva yakafanira dzichipiwa kushirikadzi nyerera vakaremara pamwe nevamwe vagari vanenge vasina kukohwa zvakanaka vagari vemudunhu ndivo vanoita madzoro ekuenda kunoshanda muminda inenge iine zvirimwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira chibage mhunga zviyo nezvimwe asi mamwe madzimambo anoti chirongwa ichi hachichafambi sezvinotarisirwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvekuti minda yezinderamambo yave midiki kana zvichienzaniswa nevanhu vave kuda ruyamuro uye mbeu nefertilizer zvinopiwa nehurumende zvave zvishoma mambo ngezi vedunhu remhondoro kumasonaland west vapita pasipamire vanoti mbeu yavari kupiwa nehurumende ishoma zvikuru zvekuti vakakwanisa kupiwa mbeu nefertilizer zvemahekitea mashanu chete pamahekitea gumi ezinderamambo redunhu ravo
mbeu inoda kuti itiwedzerwei kuitira kuti tiwane gohwo racho rakati kurei
izvi zvinotsinhirwa namambo zimunya vedunhu remanikaland vanimrod zimunya avo vanoti mbeu nefertilizer zvavari kupiwa zvishoma asi vagari vanoda ruyamuro rwezvekudya vari kuramba vachiwanda nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekuwedzerwawo kwedzimhuri dzisiri kukwanisa kukohwa zvakanaka vaandrew wilson vanove mugari wekumakonde kumasunderland west vanoti vakawanda havachaenda kunorima kumunda wezinderamambo sezvo kurima rava bhizinisi zvinosiya munhu achimhanyira kurima kumunda kwake
ende hakuna anoya kumunda kwamambo kuzoshanda ameno kwachifi kana kuine mumwana uya bati shando zvacho kuti tiri kungorima zinderamambo kungoti hekitai ya mumanekesa mafertilizer
ishe nemakonde vedunhu remakonde kumasonaland west vawilson nemakonde vanoti kusarimwa kweminda yemadzimambo nevagari zviri kukonzerwa nekusangana kwevanhu vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana izvo zvave kukanganisawo tsika nemagariro mumatunhu akawanda
vamwe vanhu vanenge vakabva mumasvingo vamwe vanodzverera kana panzvande yekwamambo vamwe vanenge vachishora kana panzvande yekwasabhuku vamwe vacho havati vanoramba
gurukota vedunhu remasonaland west amai mari ntombo vanobvuma kuti chichemo chenzvimbo yekurima nezvikwanisiro zvekurimisa kubva kumadzimambo chakasvika kuhofisi yavo uye vari kuongorora nyaya yacho
mukatarisa pamaprograms ari kuitwa epfumvudza pane allocation inonzi ndeyamambo and pane allocation hurumende yakaenda further down ikaona kuti madzimambo vega kana maheadman havakwanisi kufidha vanhu vanoita first port of call imasabhuku
amaishombo vanoti vachawedzera nzvimbo dzekurima nezvikwanisiro kumadzimambo edunhu ravo kana vavabvakachira vaona zvinhu zvavanoda sezvo zvichisiyana namambo mumwe nemumwe kuti chichemo chake ndechei
asi ndakangomirira kuti kana ndapedza mwaka uno ndopendichafamba ndichiona vachifu mambo mumwe namumwe achindirondedzera kuti zvaanonge achida iye zvaanoshuwira kuti tivandudze purogiramu iyoyi chirongwa chezinderamambo kuti chikwanise kuita gutsa ruzhinji
gurukota rezveminda dr Antias Masuka vanoti madzimambo anoda kuwedzerwa minda anofanirwa kunyorera kubazi ravo iro rinoongorora chichemo chimwe nechimwe kuti chinokodzera here asi vamwe vakaita savatito machiridza vanoti nyaya dzezinderamambo hadzichashanda kubva pakagariswa vanhu patsva izvo zvave kuita kuti vanhu vazvishandire muminda yavo chete vamwe vanotiwo nekuda kwebazi rinoyamura vagari nezvekudya kana kuti social welfare madzimambo akatorerwa basa rekuyamura vagari nezvekudya zvichaita kuti nyaya dzemazunge amambo dziparare asi haasi matunhu ose ari kusangana nematambudziko ekusimudzirwa kwezungeramambo sezvo chirongwa ichi chiri kutomutsiridzwa nemamwe madzimambo mumatunhu akawanda mamwe madzimambo anonzi ari kumutsiridza nekusimbisa chirongwa ichi anosanganisira mambo nyajinha vedunhu reuzumba namambo mangwende vekwamurehwa kumasunderland east chirongwa ichi chinonzi chinobatsirawo kupedza nyaya dzekushungurudzana mudzimba kunokonzerwa nenzara sezvo muri dzichikwanisa kuwanikwa chikafu. Ndakamira studio 7 muchinhoyi, ndini Nonora Jena.